Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 29 chikumi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kanzura maviri ekanzuru yemanyame Rural District Council avo vakange vambomiswa basa mushure mekudzingwa nebato reMDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora vadzorerwa zvakare pamabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inoramba ichivimbisa kuitira varayiridzi zvinhu zvayakapimbisa makore mazhinji apfuura. Nhasi muSouth Africa, Ishe Fortune Charumbira vari kukwikwidza kuva mutungamiri weparamende yemuAfrica yePan-African Parliament. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makanzura maviri ekanzuru yemanyame yeManyame Rural District Council vaBlessing Tangwara vekuWard 1 navatichaona munhu wepi vekuWard 8 avo vakange vambomiswa basa mushure mekudzingwa nebato reMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vakadzoserwa zvakare pamabasa svondo rapera. Kanzura Tangwara avo vanoti ndevebato reCitizens Coalition for Change vanoti nechishanu chadarika vakatambira tsamba dzaibva kukanzuro yavo uye kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo pamwe nenhare kubva kuZimbabwe Electoral Commission vachivazivisa kuti danho rekumbovamisa basa kuve kanzura rakange raraswa. Vaviri ava vakange vambodzingwa mukanzuro mushure mekunge vatambira tsamba dzaibva kuna vaJulai Moyo dzavaizivisa nezvekudzingwa kwavo nebato reMDCT vachinzi vakange vave kudyidzana neTriple C. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubato reMDCT pamwe nekuna vaJulai Moyo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemunyori wezvematunhu mubato reTriple C vaJacob Mafume.
Ivava makansela anga akasharudzwa nevanhu, akaiswa nevanhu, saka haakwanisi kukubviswa sekunge vasina kubva kuvanhu. Isusu tinotarisira kuti makansela anofanirwa kusiyiwa orega achiita zvavakasarudzirwa nevanhu. Iyi nyaya yokuti vanhu vanonyora tsamba vachiita zvokuti vanoda kudhonza munhu kuti abude mukansel, aiwa ngaimire, haina zvainoshanda. Saka takaona zvakafanira kuti varambe vachiita basa.
Asi tinonzwa kuti vaviri ava vakanga vadzingwa kumakanzuro kuburikidza netsamba dzakanga dzanyorwa nebato ravaDouglas Monzora. Vazodzoka sei kukanzuro vasina kunge vakiriwa zvakare navaMonzora?
Tsamba idzi dzinongonyorwa munhu anongomuka onyora tsamba. Asi zano neivavo vaakuona kuti zvekunyora tsamba izvi hazvina zvazvinochinja mumwoyo dzevanhu. Vanhu havachinjwi netsamba dzavanonyora. Hazvirevi kuti vakanyora tsamba vanhu vanobva vachinja pavanoda. Zvinonzi chaunonzi rasa ndo chawakabata, chiri mumwoyo unofa nacho.
Saka hazvizoita dambudziko here mune ramangwana kuti vadzoka kubasa vodzingwa zvakare, nokutonzwa kuti pavakadzingwa vakanga vatonyorwa tsamba navaJulai Moyo gurukota rezvekutongwa kwematunhu?
Aiwa, izvozvozvo tinoyambuka maruzivawo tasvika. Iko zvino toda kuti varambe vachishanda vachiita basa ravanga vachiita, basa rokuchengetedza zvido zvemacitizens vachiinda mberi nezviri kudiwa nemacitizens ekumanyame. Kumanyame kune maproblems mazhinji. Iyi nzvimbo yaakuda kuita dhorobha ichibva kuita humusha. Saka inzvimbo inoda kuti tinyatsoongororwa, tinyatsoita planning yakasimba nemakansela anenge aripo.
Saka iye zvino ati vadzoke kubasa ndiani?
Ndivavo vaJulai Moyo ka vanga vanyora tsamba yavo yavanyora varesva patsamba dzavo. Saka vadzokera ikoko nekuda kuti tsamba idzodzo hadzisi valid, tsamba idzodzo hadzishandi. Vakasharudzwa nevanhu, vanhu nema citizens ndiye anovada, vachabviswa nema citizens kana kuri kubviswa muna 2023. Iko zvino vanoramba varipo.
Avo vange vari munyori wezvematunhu mubato reTCCC vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvakataurwa nehurumende hazvina zvazvinochinja sezvo hurumende yakanguva yavimbisa varairidzi zvimwe chetezvo kwenguva refu. Vachitaura nevatori venhau muHarare nemusi wemuvhuro, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti hurumende ichaitira varairidzi zvinhu zvakawanda kusanganisira kuvavakira dzimba, kuvapa mari yemabhazi vachienda kubasa, kubhadharira vana vevarairidzi mari yechikoro nezvimwe. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti yasvika nguva yekuti hurumende ichirega kutamba nepfungwa dzevarairidzi, vachiti hurumende yava nemakore akawanda ichivimbisa zvose izvi asi pasina chayakaita.
Vamutirinwe vakataura pane zvose zvavakataura hapana chitsva. Ndingataura kuti vakati varairidzi vachawana 100% salary increase, vakati pachava neinonzi Restoration of Advancement Awards nePaymont Performance Awards, vakazotizve marairidzi vachabatsirwa kubhadhara maschool fees pavana vatatu, nokuti vachavakadzimba muzvikoro dzinoita 34,000. Vakazoti vachapa transport kuvarairidzi vari maurban nemarural areas. Pane zvese zvavakataura hationi chinyuwani. Zvatakagara chitaura kuti 100% yeRTGS haitioni kwainosvitsa vashandi, nokuti haisvitsi vashandi pamari yavanoda US$540.
Dr. Joe, zvose zvavimbiswa nehurumende izvi hazviratidzi here kuti inoda kugadzirisa zvichemo zvevarairidzi?
Namuzina business vanenge vavatengesa zvinhu zvaona maUS. Zvava zvichingoda kuti kana tichida kugadzirisa nyaya yavarairidzi tovapawo varairidzi mari iri muUS dollars, nokuti mari yaRTGS hationi ichikwanisa kubatsira varairidzi zvinhu zvichioma kudai, nokuti inokurumidza kurohwa napongwe kana kurohwa neinflation, zvinopa kuti kurarama kwavarairidzi kurambe kuchivashungurudza. Kana zviri zvana Restoration Advancements na Payment of Performance Awards, ndo zvinhu zvakatadza kuti zvinge zvichiitika muMinistry of Education nguva yakareba. Mana performance zvinonetsa kuzviita kuMinistry of Education, zvinoda vanhu vanoshanda kumaindastry anozikama kuti tine zvokuti taprojisa zvokuzoti, sokuti vanenge vachivaka kuti vaone kuti tinofanira kuti panguva yokuti tivake dzimba dzokuti education performance inonetsa, nokuti inodependa nezvinhu zvakawanda kuburikidza nehurumende yacho kuti inoisa umatextbook here muzvikoro nokubhadhara varairidzi zvakanaka here muzvikoro. Saka kana hazvisiko, performance yemurairidzi inozonetsa kuti inge ichimezheka. Zvekare hationi sokuti varairidzi vangazowana advancement salary iyo kusina zvikwanisiro muzvikoro. Saka zvinhu zvinongonetsa.
Asivo Dr. Joe, hurumende inoti ichange ichibhadharira varairidzi mari yechikoro yevana vavo vatatu pamurairidzi wega wega.
Mari yokubhadharirwa school fees ndo mari yavana makotero maviri isati yauya. Taakutosvika pakotero rokupedzisira rechipiri pasina chouviri chati chauya. Saka hatizo kuti kuramba vachingotaura kuti vanoda kubatsira varairidzi nekubhadhara kweschool fees zvingabatsira here, because chinhu chinobatsira ndechekuti zvionekwe kuti mari yabhadharwa yokubatsira varairidzi kuti vabhadharirewo vana vavo vezvikoro. Uyezve mari yacho yema20,000 imari shoma zvikuru kwazvo, nokuti maschool fees dzatiri kutaura izvezvi izvi akabhadhara navanhu akawanda muzvikoro anoita ma149,000 asi pari kutoda $100 ematop up. Saka zvava zvakanaka kuti murayiridzi angopiwa maUS dollar ake akwanise kuzvibhadharira vana vake pane kuti tivimbe nehari inonetsa kuvira, nokuti tinotenda yazovira iyi hari yedeme, uye totenda maruva tadya chakata, nokuti zvinenge zviri kunetsa muzvikoro. Zvekare chimwe chiripo ndechekuti hurumende inoti inoda kubatsira varayiridzi netransport, asi tinoona zvikoro zvazvakaita mumaruva nomuma-urban area zvichinetsa kuti varayiridzi vabatsirwe netransport nehurumende. Uyezve kuruzevha kwese tinoziva kuti hakuna mabhazi ehurumende mazupu kwayo. Mabhazi aya mabhazi akagadzirwa kuti afambe mutara muma-urban area. Saka zvinhu zvokungopromisa zvatinoona zvisingazoiti, kungoda kubata kumese varayiridzi. Chikurukuru chinodiwa navarayiridzi kuti vadzokere pamari dzavaitambira October 2018 asati apfuura, idzo dzaita US$540. Kuzvimwe zvese hazvo kungovaraidza nguva, uye tinoona upenyu hwavarayiridzi husingafi hwakazoitana, nokuti vamutulinciwe vanoita sokuti zvavanotaura nezviri kuitika munyika zvinhu zvakasiyana sesadza nemuriwo.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Ishe Fortune Charumbira, mutungamiri wedare remadzimambo muZimbabwe, nhasi vari kukupidza musarudzo dzemutungamiri wedare rePan-African Parliament kuSouth Africa. Vacharumbira vakatarisana nemakwikwi makuru kubva kumapoka emuAfrica ari kudawo kuti utungamiri uhu huuye kunyika dzavo. Muna gumi guru regoro rapera 2018, Mambo Charumbira vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wedare iri. Dzimwe nhengo dzePan-African Parliament dzakakurudzira kuti utungamiri hweparamende iyi huitwe zvamadzoro kuitira kuti nyika dzekuchamhembe nedzekumaodzanyemba kweAfrica dzikwaniseve kutungamira paramende iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Pan-African Parliament ibazi rakamirira kuita zvemutemo muAfrica richishandidzana neAfrican Union AU. Ndingangowedzera ndichiti vateereri kuti vanyatsonzwisa basa rePan-African Parliament vanoda kuti vatarise mafambisirwo anoitwa zvinhu munyika. Munyika munenge muine executive inotungamirwa naPresident nemaminista ake, kwozoita Parliament inenge ichitungamirwa naSpeaker of Parliament ichiona kuti executive iri kuita zvakanaka here, uye ichiumba mitemo inoita kuti nyika ifambe zvakanaka. Saka nekudaro Pan-African Parliament inotarisirwa kuti iite basa rakadaro. Asi chandingade kuti ndiudze vateere zvakare ndechekuti Pan-African Parliament haisati yakunyatsoshanda sekutarisirwa kwainoitwa kwekuti iite igone kuita mitemo inogona kutobatikawo ichinzwi mutemo waiswa nePan-African Parliament uye unofanira kutedzerwa. Ichiri pachinhano chekuumbwa kuti isvike ipapo.
Panosarudzwa vanoitungamirira sezviri kuitwa nhasi izvi, zvinenge zvichibva nekuti wabva kunyika ipi here, unoite ikoko, kana kuti zvinosarudzwa sei?
Masarudzirwo anga achiitwa kumashure uko ndekungoti hazvinei nekuti uri kubva kupi, asi tinoona kuti mugore rapfuura vanhu vanobva kuchamhembe kweAfrica kunova ikoko ndo kune Zimbabwewo na South Africa nedzimwe nyika vakatangawo kusumudza shoko rekuti aiwo ngatitedzere zviri kuitwa kuAfrican Union kuti gore rino kunomboitawo vekuchamhembe, gore rinouya kuita vekumaodzanyemba, gore rinouya kuita vekumabvazuva, gore rinouya kuita vekumadokero, rimwe gore kuitawo vari pakati peAfrica zvichichinjaniswa. Izvozvo ndo zvakazokonzeresa mirizhonga yatakanzwa tese gore rapera pavakasangana ivo vePan African Parliament kuti vasarudze mutungamiri wavo.
Saka kuchipindwa musarudzo dzaiko zvinezvi, munoona zvachinja here kana kuti kuri kutotarisirwazve imwe mvonga mupopoto?
Hapasati patenderano. Saka mukana wekuti paite mvonga mupopoto uchitoripo, nekuti tiri kuona vekuchamhembe kweAfrica ndoo vari kupusha nyaya iyi, kuti aiwa tadii tachinjana kuitira kuti tese tiwane mukana wekutungamira Pan African Parliament. Ndopo mamirira zvakaita vazininga zvekuti mukana wekuti paite mvonga mupopoto chaiyo utoripo sezvatakaona gore rapera.
KuZimbabwe kuri kubvawo Chief Charumbira vari kumirawo semumwe wevari kuda kusarudzwawo ipapo. Vanokwana papi vachibva nedivi ripi? Munoona vachikundawo here?
Chief Charumbira vari kubva kuChamhembe, kudivi reChamhembe cheAfrica. Vari kunzi ndo vakasarudzwa neruzhinji rwevamiriri vematare eparamende vekuChamhembe yeAfrica. Vane mukana uripo, asi pakasatenderanwa kuti vekuChamhembe ndo vane mukanawo, nekuti mamirira zvakaita izvozvo vekuChamhembe nekumaodzanyemba ndo vasara vasati vamboita vatungamiri vePan African Parliament. Asi kuChamhembe ikoko kwamukawo kanenge kanyonganyonga kadiki, nekuti kune vanonzi vaYeremia Chiana vekuMalawi vatiwo ndodawo kukwikwidza, ndakamirira vekuChamhembe. Saka vaChief Charumbira amheno regai tione kunowira tsvimbo nedoo, asi mukutsvakurudza kwandaita ndaona sekuti vaCharumbira vanenge vachine nyika dzakawanda dzichiri kuvatsigira kuChamhembe. Ndonzwazve kuti kumaodzanyemba vanenge vakatenderana kuti vanogona kutsigira ivo vaCharumbira.
Avo vange vari muzvinafundo Riki Mukonza vachitaura parunare vari kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reNewsday rinoti dare rapamusoro nhasi richanzwa nyaya yevamiririri muparamende vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Sithole, avo vari kukumbira kusunungurwa kubva muusungwa mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. MuNewsday makare, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakaudza vanhu kuti bato ravo richakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachitaura kumhomho yevanhu pakuchengetwa kwaDr. Alex Magaisa nezuro, vaChamisa vakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vachitanga kugadzirira kuenda pamudlandigere. NewZimbabwe.com rinoti vakoti varamba kutambira zvakavimbiswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube vachiti vacharamwazve mabasa musvondo mbiri dziri kuuya kana hurumende ikasavabhadhara nemadhora ekuAmerica pamwe nekugadzirisa zvinonetsa mumashandiro avo. MuHerald hurumende inoti Uremu hwedora reku America huchadzikwa nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe ndihwo hwega huchabvumidzwa kushandiswa ichiti ani zvake anenge ashandisa humwe uremu achasungwa agobhadhariswa faindi inoita mamiriyoni makumi maviri emadhora. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokutsunga midzai pastudio 7 mamuka sei. Ini ndiri kuda kutaura ndiri mubhutsu dzanamai kune urombo nemacheya nacheya ledhi nacheya mini wekunyatsimi vadai kutisiya zvisingabvisisike. Vajobhusikara vakataura kuti izvo vanhu vakauraya mo blessing vachafa muchapera mose kuta rumwe rumwe kuenda. Izvo vaizvitaura vari mubhutu dzefemi yekwa Ali nekuti ndivo lawyer kwa Ali ndo zvaitiri kutaurwa nemhuri dzekwa Ali. Chakuuraya machairmen ezanupf ndo inonzi ngozi. Kune dzimwe mhuri dzisingaurayiwe zvaitaurwa naJobhusikara izvozvo ndo zvaitaura. Ende mukasaita zvinhu zvine musoro muchimhanya nepolitics dzenyu isi hatidi zvepolitics zvetiri vanamai tinorwadziwa nokubereka. Hatidi kuona vanhu vachifa tiri vanamai. Mukamhanya nepolitics muchisiya zvinonzi ngozi muri kupera mese. Wese akarisa ruoko rwake pano ari muri kupera muchinyepera kuti azopoizenwa azodi. Ndokunonzi kupfuka ikoko. More blessing ari kunorwisa ega kune umwe neumwe akaisa ruoko rwake ipapo. Musada kupomera pomera zvenyu kuti hanzi vazoita vhaironzi vazodi vazodi. Ndo inonzi ngozi. Ndinokuyambirai vana vangu mayuti. Mayuti ezanupf musatumirwa muchienda kunodora ropa remunhu. Ingozi inokubata iwe nefemiri yako yese mupera. Ivo vachituta mari dzeZimbabwe vachibuda kunzi vachinogara kuna New York kuvarungu kwavanokuti varungu vakashata. Ndo kwavari kuenjoya life vachituta zvinhu zveZimbabwe. Musafurirwe vanangu mayuti. Musafurirwe muri vana vekubereka ini. Musabatiswe ropa regai vatume vana vavo.
Nizvangu ndinongofarira kutiudza vana veZimbabwe kuti aiwa vedu chirumo chirumoyo. Musaita zvenyu zvokufarisisa kana kudini kana kudini. Nemi ngozivai pamunonovhutira musokuvhuta. Chiro kuZANUPF kwachikuku endai endai. Mungozvita vanhu veZANUPF. Box ndiro rinopedza madhiri ose. Madhiri ose regai kuramba muchida kuzvifumura muchidini. Hamuita sekuti hamuzivi politiki here vanhu veZimbabwe. Endai kudivi ravo zvenyu. Mwoyo ndiwo unoziva. Saka mukuru achinzi mwoyo ndiwo unoziva. Zani yaura zani yaura kuendera kure kwawe zani yabvira kure. Haina zvanoita. Vamunangagwa vakati promisa 90 days vachipinda kupawa namutulinu. Handizivi kuti 90 days dzavaireva ndedzipiko. 90 dzavaireva ndedzipiko handizivi kuti vaireva kana kuti vaireva manga handizivi. Saka vano Zimbabwe zvinyararire zvivai zviri mumwoyo. Vanobva vamunangagwa kuno usambohwako kana kuzombo.
PaStudio 7 apa muri sei vashamarari veStudio 7. Uraiti apa panonzi paStudio 7 munhu ngaataure muonere wake. Hapanzi ngapatukwane. Munotukana naungwadi wakadzigarira kunzimba dzavo. Hazviri zvopi, hazviri zvopi. Musabudisa vanhu vanonga veituka vamwe. Budisa vanhu vanonga veitaura zvakanaka. Raita ndizvopi pane point yangu. Point yangu iri pakuti paRussia apo. VaBiden vari kuigotsera pautsi bhose. Hazvisi kuomesera Russia chete. Zviri kuomesera pasi reshe. Mafuta, peturu, kweshe iri kukwira. Chikafu zveshe zviri kukwira. Saka zvinhu hazvisi kuomesera maRussians chete. Zviri kuomesera pasi reshe, world yeshe. Masupa kandiri ana Russia asiyane nana Zimbabwe kaanopuwa masanction zveita.
Hallo Studio 7. Haiwa tinokutendai vakomana nevasikana nenyuzi dzechokwadi dzamuri kutipa. Tawane kuva nyuzi dzenhema muno. Saka nyuzi dzenyu dzinoburisa chokwadi pachena ende hamusarudzi munotora mativi wose zvakainzana. Tinoda kuti kuvana veZimbabwe haiwa 2023 handeito setinovhota. Musaora mwoyo sezvinotaura vamwe. Nonzwa vamwe kuno kumaruzevha vamwe achiti hachiro tikavhota hapana chinochinja. Aiwa zvekuchikoro 1 waiti chero ukakoniwa. Mudzidzisi aingokukomenda kuti aiwa try again. Unofanira kungoramba uchiedza ukaona munhu anogumirwa netariro haana future yeye. Unofanira kuti mukukundikana imo muramba uchitraya chaona nerimwe zuva zvinoita. Saka handeimberi vakomana nenyudzi dzechokwadi muchitiudza zviri kuitika. Tivhotere vachamisa 2023 kuti tibude mumadhaka matiri umu tatambura tanzwa. tiri muijipita panguva ino tandwa nekukanya zvitina namate tichipisa neuswa tibatsirei tinoti mwari mwanakomana mweya mutsvene vatitungamirire kuti Moses uyo vachamisa vakatuma vachiburitsa vana vaIsraeri tichiyambuka gungwa dzvuku tichinanga kuKenani 2023 munhu wese patripus ipapo ndini comrade tichatonga ndiri kuno kugokwe bhai
Magadi pa Studio 7 mukoma hwande zviri handongotaurawo panyaya yezanopefu iyi maakuona zviri kuitika manje zvokuti vanongouraya uraya vanhu zvisina netsarukano izvezvi vamwe vaakutongofa zvisingahwisisiki vaakufa manje ndevanhu vasina kana mhaka vasingatombohwichi futi muzanopefu macho saka tongokurudzira kuti a vanhu vasangofurirwa manenyaya dzezanopefu ichi dziri kuba zvinhu vachidya nevana vavo vachitenga mazimota anodhura vachiita sei asi vanhu vachifa izvezvo vanhu vaakupera manje uko kunyatsime nekuda kwavo vezanopefa ha zanopefa yatidhina mani ndatenda zvangu ndiri kuda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nezuro chipiri Turkey yakabvuma kuti nyika dzeSweden neFinland dzipinde musangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO mushure mokuita hurukuro nevatungamiri venyika nhatu idzi munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vakati pava nechibvumirano chekuti Finland neSweden dzipindewo mumubatanidzwa weNATO
sezvo
nguva yedu yapera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi makanzura maviri ekanzuro yemanyame rural district council avo vakanga vambomiswa basa mushure mekudzingwa nebato remdct inotungamirwa navadouglas monzora vadzorerwa zvakare pamabasa rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti hurumende inoramba ichivimbisa kuitira varayiridzi zvinhu zvayavakavimbisa makore mazhinji apfuura nhasi musouth africa ishe fortune jarumbira vari kukwikwidza kuva mutungamiri weparamende yemuafrica yepan african parliament tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupa izvo dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka